Vashitaura pachitiko chebono chakaudza Memorial Lecture Series icho chinoitwa neveVoluntary Media Council of Zimbabwe gore rega rega senzira yekucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day nekurangarira mupepeti wenhau aive nemukurumbira vaBono chakaudza nyanzvi idzi dzati zvisinei nezviri kuitika zvinofadza kuti hurumende yakaziisa kuti yave kubvisa mitemo inombunyikidza vatapi venhau. Vaimbo venhengo yeZimbabwe Media Commission zvakare vari gweta rezvemitemo yezvekutapwa kwenhau vaChris Meekern vanoti hurumende inofanira kuratidza kuti iri kurevesa kuti inoda kusunungura mashandiro evatori venhau nekusiyana netsika yekuramba ichivambunyikidza.
Tinoona kuti vatapi venhau vakawandisa vari kushungurudzwa, dzimwe nguva nekusungwa, dzimwe nguva nekukakatwa kuiswa pamberi pemadzitare edzimhosva kana kuwanikwa vachimwairwa hutsi hunokachidza nezvimwe zvakadaro.
Mukuru wekambani yeAB Communications amai Susan Makore vati vanofara chose kuti hurumende iri kuronga kuvandudza mitemo uye vati vanotarisira kuti mitemo mitsva icharerutsa mashandiro evatori venhau pamwe nemakambani avo. Vati pane mitero yakawanda inobhadharwa nemakambani anotepfenyura munyika uye izvi zvinoita kuti makambani aya asare aine mari shoma, izvo zvinoita kuti azotadze kubhadhara vatori venhau mihoro inofadza. Vatiwo vanoda kuti mutemo mutsva uyu uburitse pachena kuti makambani angagadzirise sei nyaya dzetanga wandida pabasa. Vati pari zvino vatori venhau vechidzimai vari kushungurudzwa pamabasa zvakanyanya, asi hapana mutemo wakajeka wekugadzirisa nyaya iyi.
It also makes it easier for employers to even deal nenyaya yacho kana uri mutemo wakatonyorwa clearly for in our case for media institutions vachitoziva kuti sexual harassment iri kudefine wayakadai pamutemo, ende kana munhu aharasa munhu ABCD must happen so that it's not just put in a blanket way.
Asi vamwe vakaita savane vanji madanire avo vakambopepeta bepanhau rethe Standard nemamwe vati kunyange hazvo mitemo yezvekutapwa kwenhau ikavandudzwa vatori venhau vanofanira kushandura maitiro avo.
Mitemo haina basa kana ivo vatori vatapi venhau nevapepeti vavo vasina kuchinja mafungiro avo. Nyuzi dzedu muno muZimbabwe dzaungoshorwa navanhu vese pasi rese nenyaya yacho hadzisiri kuitwa maitiro adzinofanira kuitwa according to mitemo inogadzira nyaya dzenyuzi. Saka majournalist vanoziva kuti vari kukanya nyaya dzemitemo, saka vanofanira kutanga vachinja ivo.
VaJeffrey Nyarota avo vakambopepeta mapepanhau akaita seConco neDaily News vati vanobvumirana navamadanire vachiti vanoona sekuti vamwe vatori venhau vemazuva ano havasi kuita basa nemazvo uye vave kuita zvematongerwo enyika vari pabasa. Vati zvakakosha kuti vatori venhau vaite basa ravo zvine unyanzvi, vachiti izvi zvinoita kuti vawane ruremekedzo rwevanhu vavanonyora nezvavo zuva nezuva. VaNyarota vativo zvakakosha kuti vatori venhau vatsigirane panoshungurudzwa vamwe vavo kana kudzingwa basa. Vanodzidzisa zvidzidzo zvekutapwa kwenhau paHarare Polytechnic vaAlexander Rusero vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti vatori venhau vari kuita basa ravo nemazvo, vachiti dambudziko riri pamamiriro akaita zvino panyaya dzezvematongerwo enyika. Asi gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti hurumende iri kuedzana pose painogona kuvandudza mitemo yezvekutapwa kwenhau. Amai Mutsvangwa vakurudzira vatori venhau vanenge vashungurudzwa kuti vanomhanyara kumapurisa. Dare remakurukota rakatotambira hwaro hwemabhiri ekusunungura mashandiro evatapi venhau uye munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko shoko Vanik Mangwana vanoti vachaedzana pose pavanogona napo kuti mabhiri aya aende kunozeiwa neparamende mwedzi uno usati wapera. Mukoma wavachakaodza muzvinafundo Austin Chakaodza vati vanofara chose kuti vatori nemasangano enhau munyika vari kuramba vachirangarira munin'ina wavo makore manomwe ashaya. Vati zviri pachena kuti dai munin'ina wavo ari mupenyu angadai ari kunyora nyaya dzekutambura kweveruzhinji munyika, uye vativo vatori venhau vana kusununguka muZimbabwe. Vachakaudza vakapepeta mapepanhau eHerald neStandard uye vakashanda mubazi rezvekuburiswa kumashoko vari mukuru mubazi iri. Pavakashaya vainge vari mutevedzeri wasachigaro webhodhi reVMCZ. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.